tatotenderera zuvai iri kumazoe district Glendale tiri Mashonaland Central Province. Sangati nevaimbi wangu vachitivaraidza vana Sulumani Chindetsu nevamwe vanobva kuMashonaland Central ikoko. Vedu vanoremekedzwa angari amai Auxillia Munangagwa mai vatorwa nekuti vane chido zvakanyanya nenyaya dzeHIV necancer uyezve kumusha kwavo ndikoko kuMashonaland Central. Tikavazve nemaexhibitors vanga vachiratidzira zvavanoita maringe neHIV neAIDS mumabasa avo. Mutambo wedu wafamba zvakanaka. Tapedza nenguva tatangawo nenguva uyezve kwanga kuine gumi nefararira revanhu vanga vachidzidza zvavanga vachidzidza vachitorawo zvinyorwa zvine dzidziso zvadzinovapa. Ndingati ndizvozvo.
Sei masarudza kuitira kumazowe nembererei kana kucherechedza zuva iri?
Mazowe district jonga idistrict reMashonaland Central rine yatinoti prevalence iri high. Vanhu vane utachiona weHIV imomo pavanzana vanenge vari 18, but tichitarisa prevalence yenyika yese pavanhu zana wega wega seZimbabwe tinenge tichiti kune vanhu 14 vane utachiona weHIV. So nekudaro Mazowe ine vanhu vakawanda vane utachiona weHIV nekuda kwekuti vanoita zvemigodhi zvatinoti chikorokoza, kunoitwa zvekurima zvakanyanyawo. Nekudaro zviitiko izvi zvinoita kuti pabude mari, uye pese panobuda mari panoita yatinoti transactional sex, vanhu vachibhadharana kuti vainde vese pabonde.
Dingindira regore rinoranga riri kukurudzirawo vanhu kuti vazive pavamire panyaya yeutachiwana weHIV. Zvinhu zvamaona here zvichitambirwa nevanhu?
Hongu, vanhu vari kuedza chaizvo kuti vazive pavamire vachiuya kuzoongororwa ropa. Kunyange ipapo pamutambo iwoyo pachiongororwa ropa